A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, June 28, 2019. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Blessing Zulu.
Tonight on Live Talk, we are talking about price hikes in Zimbabwe.
To join our discussion, as usual, phone us directly at the following number, 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930-6080 and 1560 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about price hikes in Zimbabwe following the abandonment of the multiple currency system in the country a few days ago.
The majority of Zimbabweans say the prices are now out of reach, with workers struggling to make ends meet. Prices of all basic commodities, including mealie-meal, bread and others, have gone up. The price of a 2-liter bottle of cooking oil has been increased from $15 to $27, while that of a 2-kilogram bag of Mahatma rice went up from $18 to $57.
Some economists have criticized the Zimbabwe's government for abandoning the multiple currency system, saying the country is creeping back to the crippling historic hyperinflation period of 2008 that led to the abandonment of the Zimbabwe dollar in 2009.
But the government is blaming some businesses of price gouging. While prices of basic commodities are going up on a daily basis, the government has also introduced the stringent regulations in the buying and selling of maize, restricting purchases of the staple food to the state-controlled grain marketing board.
Kuzobuya ke cooking oil lokunye okuchiyeneyo siyabona ukuthi le rice layo intengo yayo isikhuphukile isinkwa sikhuluma nje abantu abaningi bathi basayenelisi ukuthi basithenge xa sisigangela ke cooking oil i 2 liters siyabona ukuthi ikhuphuke intengo kusukela ku $15 yaya ku $27 kuzobuya ke i 2 kg ye Mahatma rice ikhuphuke intengo kusukela ku $18 isiya ku $57. Kuzobuya i 5 kg ye flour kathesi sokuthiwa ke siyi $76. So ke kukhanya ngazani ke abantu abaningi bathi lokhu kwenzakala ngesikhathi kusanda ukuthi kuthiwe akusasetshenziswa imali yakwamanye amazwe elizweni leZimbabwe. Sisetshenziswa kuphela emngceleni lapho ungabhadala khona i-customs duty kumbe nxa uthenga itikiti lendizamtshina. So abantu bathi kuzima kakhulu. Kuzobuya ke uhulumende uphindile njalo uthi ke nxa uthenga ku-grain market import yikho kumele uthenge khona umumbu. Kodwa ungeke uthengisa. Uyabotshwa uyafelejele sibili ngokweze konoko kunjalo ke pleasant
wonke ukahama wadiwa nasi tida kuti tinge tichitarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya dzemitengo vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru kunyange hazvo hurumende yakabvisa kushandiswa kwemari dzekunze dzinosanganisira dhora rekuamerica pula rand nedzimwe ichiti iyo ndo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakanyanyisa asi izvi kusvika pari zvino zvinenge zviri kukona ng'anga murapwa achida asi vehurumende vari kuti ivo chiri kukonzera kuti zvidaro inyaya yevemabhizimisi vari kuda kuita nhafu vakawanda vacho vachitengesa zvinhu nemitengo yakakurisa zvekuti nyange vakatenga mari kana pamusika mutema nekudhura kuri kuita zvinhu zvacho hurumende iri kuti hazvisi kufambirana asi vemabhizimisi vari kuti aiwa mari ndo iri kuvaitira shoma nekudaro vakada kunotenga zvinhu kunze zvinenge zvichidhura vopedzisira votengeserawo vanhu zvinhu zviri kudhura nekune rimwe divi vashandi vari kuchema-chemawo kuti mari dzavo dzemihoro hadzisi kuwedzerwa sekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu nekudaro zvinhu zvavaomera ndo nyaya tida kuti tinge tichizeya nhasi uye manzwa hurumende ichiti vanhu havachabvumidzwe kungotengesa-tengesa chibage chaakuchifanira kutengeswa kuburikidza neGMB kunze kwekunge uine masagi mashanu ari pasi pemakirogiramu anokwana kuita iwo makumi mashanu kana kuti 50 kg ndo chaunokwanisa kutakura asi chimwe chinofanira kunge chichitengeswa kugrain marketing board Nekudaro makasununguka amawadiwa kuti mpinde muchirongwa tize kuti zvinhu zvakamira sei panyaya yemitengo. Gibbs.
Right now I think we are joined by two guests, Mr. Gilbert Muponda, who is an economist. Mr. Muponda, good evening and welcome to the program.
Good evening, Blessing, and good evening, Zimbabwe. Thank you.
Thank you so much. We are also joined by Mr. Michael Ndiweni, who is the leader of Informal Traders. He's based in Bulawayo. Good evening, Mr. Ndiweni, and welcome to the program.
Hey, good evening, Kicks. Good evening, viewers. I mean, or listeners, if I mean it that way.
Yes, thank you so much.
Mm-hmm. Let's start with you, Mr. Muponda. Mr. Muponda, it appears things are not going as advertised. The government had said that the reason why prices were going up is because of the basket of currencies that the country was using. And as a result, it decided that what needs to be done is to ban all the foreign currencies and allow people to trade within our borders with only the Zimbabwe dollar. And so that prices will go down, but the opposite is happening. Why?
Well, Blessing, I think the starting point should be to look at how we ended up with multi-currencies and the RTGS and all these things that have been happening. I think for starters, we had hyperinflation up to 2009, mm-hmm. and then the Zimbabwe dollar then was demonetized, and then we adopted the multi-currency system to gain some level for price stability, which happened over the last 9 to 10 years. The prices indeed stabilized, and prices were under control, and the economy basically stabilized. However, when an economy stabilizes, it's not enough. You need the economy to grow as well. So you have to put in place other measures that allow the economy to grow. Hence, we started to have the currency reforms that started with the bond coins, then the bond notes, then the RTGS, and then the new currency that we have. These are reforms that are necessary for us to get some level of certain tools that a monetary policy statement should be able to have access to, so that you can control the economy using those tools. When you are using a foreign currency like we had before, you didn't have those tools. These tools, these are basic tools that are required for any modern economy. These tools include things like interest rates, mm-hmm. whereby if people deposit money, they can get high interest rates. If they borrow, they should be charged interest rates. Then also the bank, the Reserve Bank, can mop up liquidity. When there's too much money circulating, the Reserve Bank has got power to suck that liquidity so that they reduce money in circulation to manage the money that is chasing goods in the economy. Mm-hmm. So what has happened is that we have a new monetary situation in the country, and it has caused some instability in that people were not expecting it. People had a timeline. I think they were looking at 9 to 12 months. That's when they were hoping or thinking that a new currency would be introduced. But this was done sooner rather than later, because we had seen that there was a lot of speculation in terms of how the rate was now depreciating for no good reason at all. Okay. Other than that, people were speculating and piling up and stashing up U.S. dollars, such that people were just, when you got access to bond notes, you're buying U.S. dollars. Okay. For no other reason than just to save or to stash it. And it was important that the U.S. dollar is limited, its usage, towards imports, mm-hmm. not local goods. So what happened is just that you are not allowed to buy local goods using foreign currency, mm-hmm. but you can keep your currency for whatever reason you want it for, but you cannot just buy local goods. This is important in that we are generating about $5 billion U.S. dollars as a country in exports. Mm-hmm. And that money is now what we are using to import goods into the country and also to buy local goods. So there was an important decision to separate these two, such that only for local goods you can use local currency. If you're buying, say, something like, say, tomatoes that were grown in Chishawasha in Zimbabwe, there's no reason for you to use U.S. dollars. If you are a government worker working for the Zimbabwean government and you are in Zimbabwe, there's no reason for you to be paid in U.S. dollars. So this trend had to be corrected. The adjustment might be painful to swallow for now, but it is very necessary for the economy to do and go through these things. If you look at other expert economists, mm-hmm. from the IMF to the World Bank to the EU, everyone has said Zimbabwe is on the correct path. They've asked for further reforms, but the path we're going is the right direction. What matters is not the speed at which you are moving, it's the direction. The direction that the country has taken to liberalize the economy, liberalize its markets, which has been backed by introduction of an interbank market, whereby people, if you need foreign currency, if you're a traveler, you can go to your bureau of exchange and buy this currency at the going rate. If you have your own currency, you can sell it to your bank. This is what a normal economy should be like. We cannot allow the Reserve Bank to determine everything, to say you want foreign currency, you go to the Reserve Bank, as if the Reserve Bank generates foreign currency. It was not a good thing as well. So while people might find some fault in what is happening, this is necessary because now we are freeing the Reserve Bank from that burden or that monopoly it had over foreign currency. Because everything was going towards the Reserve Bank. Whether you want to buy medication, you want to buy fuel, you want to buy, you know, anything imported, all these foreign currency was being allocated by the Reserve Bank. But has changed. Now, if you need foreign currency, then go to the interbank market.
Thank you, Mr. Mponda. For those of you who are just joining us, good evening. And this is Studio 7 Live Talk. Gibbs.
Now, let's go to Mr. Michael Njweni. Baba Njweni, siya kwamke lo kshelo wa?
Gibbs, unjani?
Nong, pili kakulu. Ye, akucho Baba Njweni, uzwilu wa Mponda, uya kuluma lapa, uza pendula. Ye, ngesikiwa briefly, ubesu kubeka nje, kumenge sindebele. So, ube, uchanga mafichana sibili kakulu. So, what do you think about the current situation in Zimbabwe? Is this new policy working in terms of the statutory instrument 142 of 2019?
This is a double, for me, I think it's a double-edged sword. And on the other hand, it has got a positive impact, particularly for traders that are trading locally and who don't cross borders, for us as CZTA. And on the other hand, for ICBTs, those who cross borders to get goods out of the country, it's a different story altogether. It has serious impact, serious ramifications. So I would say that to a larger extent, the policy to restore issue of currency is positive because we have been calling for that as a sector because our people have been struggling to even get money from the black market because the rates were ballooning and every day there was speculation. And also, even locally, for people to get goods for resale, prices were changing every day. So, to some extent, and I said to that extent, the move was a bit positive. But however, for people that are actually crossing borders to get goods out of the country, it's a serious problem because right now they are not able to get foreign currency because it is in banned. So people think that you cannot use the US dollar to buy goods or to exchange. The person wants to go to say South Africa or any other country. Mm-hmm. So I would say that it's a very big problem now. So I think that. But what I think is needed now is to try and lobby the government to try and put in place mechanisms to restore confidence in the Zimbabwean dollar so that people are able to take the money and then use it. And then we can come back in the event. So in Kavanguti, we have a lot of kina besithi khona ngamele kulozi indaba yemali leyo ukuza amasuthenga kuhle lokhali ngoba ama-rates wentsha everyday, ama-prices wentsha everyday, ukuthi umuntu can't budget now for the next day because ama-rates afike ekhwelile. So abantu abacontrola i-foreign currency kade bebebadetect i-pays in terms of what we buy. But at the same time also, umuntu ongatholi i-foreign currency bekunzima ukuthi aphile ngoba i-pays sidetect abantu abathola i-foreign currency. But it's a serious impact for abantu abathenga izinto phandle abathengisayo njengathi abantu abazisebenzayo abantu abaningi esilabo behambe bethe izinto phandle belizwe. So besekunzima bekuzaba nzima ukuthi kathi sibathole i-foreign currency ukuthi bayethenga izinto phandle ngabasuke ukuthi baphile. So like I said ngesikhiwa ngathi i-WA sword kunzima asikwazi ukuthi what is there for, what is going to happen tomorrow. So this SI 142 created the uncertainties. Despite the fact that we had to address the currency issue, the problem is that right now abantu ba trust the currency yethu ukuthi it will have value.
Sima khona lapho yeah sima khona lapho yoma fichana so trust lokhola lapha.
Mhm. Rika editorium koma Gabriel rwadzisai makadi mkoma Gabriel. Aiwa tirina ndimkoma Blessing na mkoma Gibbs vari panyanga nhasi tipewo pfungwa dzenyu. Aiwa hapana chakaipa. Aiwa isu tirina ni. Taura izvo
ndinzi. Asi tirikuitika pautinga miriri nyika yedu wakuti nokuti ukatarisa vana mponda vanenge vari kubhenefita nokuti zvaakutaurwa zvokuti kwakundoziswa mabhenefiteni nichimidzi vakatoona kutoti no no owei chete vachitorera maus dollar atanga tinawo mashomashoma asara nokuti tikatarisa pagnu yakaitwa nemdc maus mari dzese dzaadzaa kushanda ende dzaiwanikwa futi kumabhengi vati kubvai pakangotorwa namukoma munangagwa vapurezidendi vedavo mari dzakabva dzashayikwa musistimu zvinhu zvakabva zvatanga kukwira jeiri kukatarira kuti takaita genu 10 years bak chingwa taichitenga ne50 cents $42 asi pakazopinda purezidendi vamunangagwa chingwa chakabva changoishuta kubva wiki ravakaitwa vapurezidendi chikasvika pa$2 $3 $4 nhasi uno hatisi kutombozikana tichiri pamari nokuti hachisi kutowanika saka taida kuti avangona vari kuratidza kuti muekonomi vatitsanangudzire kuti zvichafamba sei kuti tibude munyatso yakiri nokuti ava munangagwa vatikona chaizvo nokuti haizvizvizvi isusu tiri kuno kumbe taakutotya kana kutumidzira hama dzedu mari nokuti hatizivi zvinofuma zvakarongwa mangwana masipeni nokuti unogona kungofuma uchiudzwa kuti mari akatumidziraya takutongovapa $10 ende $10 racho kubva parakaindodziswa vanhu vari kuti havasati varioni hatiudza kuti imari yakaindodziswa munewspaper here imari iri kushanda iri kushanda iri kupi sezvo chichinzi yakaindodziswa nehurumende ngavatiudzewo kuti mari iyoyo iri kuwanikwa kupi yakuwanikwa kubheruti chei isingawanikwe kubhengi inowanikwa kubheruti chei sei kubhengi kwacho nhasi ndo ndikaenda chida unotora mari kubhengi dinoshaya saka ngavatiudze kuti iri kuwanikwa kupi.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Gabriel.
Ndatenda mukoma Blessing.
Regai titi vamuponda vapindure. Vamuponda pindurai tinzwe. Ndofunga manzwa zvataurwa namukoma Gabriel.
Ndasizwa mukoma Gabriel wataura mubvunzo chaiwo Joshua vari right ipapo pakuti pane yatingati information gaps ekuti I think Reserve Bank neMinistry of Finance nehurumende pachezva vanofanira kuita inonzi iya information campaign iya yekusensitiza vanhu vachinyatsoudza vanhu kuti chii chakaitika zvakananga kupi iya yatinoti media blitz nekuti panofanira kunge paine information iri readily available yekuti ukapinda mubhengi mumachechi muzvikoro pese pangoungana vanhu mumakombi kana mumabhazi mumaairport pese pauri ngapawanikwe paine information iyo inonyatsoexplainera vanhu kuti chaitika chii ipapapa ndo pangangodaro pai kuti vanhu valose confidence ebit ndosaka maprona maprize achiita overreact kuti thereis no justification yekuti mafuta ange achiita $10 abva aita $27 the next day hapana justification Blessing ipapo yekuti iri linked to the product kana to the market movement iyo tingangoti ifiye yakangobata vanhu kuti havasi kuziva chii chaitika saka munhu auda kungokambura mari yako anisa yataa kuti profit hearing but driven by fear ipapo panenge pachiti vamutudi nawamanguza vanokurudzirwa ende indoti vakurudzirawo ivi nevari muhurumende kuti ngapaitwe proper campaign ingangotora 3 to 6 months vanhu vachinyatsoudzwa vachipiwa maexplanations ari adequate kuti aiwa maus dollars amunenge matumirwa kubva kunze kubva kudiaspora unonovapiwa akadaro kuwise nyenyeno kwaunenge waenda hautorerwi nemunhu unonge watengesa kana wakuda iwe kuatengesa kubhengi kana kubirod change saka ipapo painformation gapin ndotaura zvishuwa iyo iripo asi yavapo kudaro vanhu ngavaregere kutanganwa kuti chingwa chavari kuchiita $42 angari $2 haava kutaurai saka ukatarisa rate riko izvozvo so rate randaona kubhengi ithink is about 7 or 8 kubhengi nhasi $8 asi chingwa chiri kuwanikwa ne $4 which is still $0.50 $
Saka in US dollar terms zvinhu zvadzika price blessing. Ipapo kuti vanhu vabatisise kuti currency yataka kudila nayo iyi it's not a US dollar. Saka zvinhu zvatodzika. Avo varotora kuti hanzi kupinda kwaita vamunangagwa zvinhu zvabva zvakwira mari dzatanga kushaika. Ipapo hapasi chokwadi nekuti mabond notes nema bond coins aka introduced ne old government ya President Mugabe, former president. Vamunangagwa vakatosvika zviripo and my movements avari kuita ndekutry kukorekta zvinhu. Wekuri wekuita yatinoti reform yekugadzirisa kuti nyika ive inonzi nyika inofanira kunge ine mari yayo yakazvimirira. Amtiwa makaona mizuro chaya Botswana ikataura kuti government ye Botswana haichatambirima foreign currency. Dzimwe nyika ndozva dziri kuita ndokuti nyika ikwanise kumanage economy yayo yega. Hamukwanisi kumanage economy kushandisa mari yekunze. Asi chatoda kukurudzira hurumende pazvinofanira kuitika zvakare ndezvekuti Zimbabwe inofanira kugenerata inonzi foreign currency yega. Hatifani kungomira tichitrade mari iri muno iyoyo. Tofanira kuramba tichigenerata foreign currency pakuexporta zvinhu zvakawanda. Ngatigadzire zvimwe zvinhu muZimbabwe zvatotengeserwa nyika dzekunze kwete kuti izvozvo vanhu vanoimporta yogurt kana cheese. Izvozvo zvinomira zvakanaka. Ipapo nyika haifumuke nekuti vanhu vari kuimpota chero mvura, chero machira embogadzirwa David Whitehead aya akungoimpota kubva kunze. Mari inowandwa nepressure inocollapse because inonzi balance of payment position yenyika inodeteriorate kana mugaramba muchingotenga zvekunze asi mabvana chamuri kutengesa. Saka paya patiri kutaura nezva nebeneficiation nevalue addition yekuti patiri kutengesa platinum isina kugadzirwa kana goridhe risina kugadzirwa. Goridhe iroro ngarigadzirwe kuti iwe kana jewelry inotengeswa kuti higher value. Madiamonds atiri kutengesa izvi rough diamonds. We should process them locally. Kwaitwa value addition. Zvokuti anenge akutengeswa nemutengo wakasumukira. Ndozvo zvatofanira kuti akutarisa beyond having our own currency. Because if we have our own currency, it's really backed by exports. Currency inenge iri weekend inoramba ichicollapse, ichidepreciate. Saka tinofanira kuti takuita mamwe moves ekuencourage ma exports. Things like horticulture. Yataimboita muZimbabwe zvokuti aimporta exporta maruva achienda kunana England, kunana Holland. Zvinhu zvinofanira kukurudzirwa. Netobhako inofanira kuramba ichikurudzirwa kuti varimi ngavaramba vachirima vachipiwawo mutengo uri nani vachichengeta maUS dollar vanenge vaenawo amwe. Izvo zvinoencourage kuti tirambe tichiexporta zvinhu. Ndozvinofanira kunge zvichiitika nekuti ikangoita currency yega isina maexports anoibheka currency iyo inenge ichinetseka. Saka maZimbabwe government inofanira kuexplaina zvakare kuti titori nemaexports atiri kuita. Tine platinum, tine gold, tine madiamonds and tine chrome. Neto baku ya triku exporter, which is supporting the current. We need to export more.
Tinotenda vamponda rambaye zvenyu muri parunare. Gibbs?
Yes, lo baba ke umkandle fonini, orise zutu baba umkandle utini. Baba umkandle, ungauchona njani?
Hai, ya pila baba njani.
Nisi ya pila, umkandle. Ungape mtaveni lafu?
Umkande, umkande, ose binga.
Umkande, unjani binga?
Kuzima kuburwani.
Indaba kunyumba.
Zvitu zvadhura mwezuma kwayo maloko munhu kwakona kuti tichatekepo kuno
kunzima.
Kunzima usasevenze ngapa zvinhu sezvakanza kumbe kangaki ngaki kazvimale asingasaisevenzele esinganzi tupa kugosi ayazokuhlangene konke leyo mumbo wokuti asingasahambisa kweminimango ngapa zvisitenga ngomumbo wesitolo inkomo katesivesi. Kwaye ndisinge inkomo zokulima sasokuti asingasahambisa umumbu yazokuzima sezvizokuzima wokuti sesikurala neZimbabwe.
So ungavela utenga umumbu uyawuthola njani njengoba zokuthiwa kumele uthwale i-50 kg kuphela. So nxa utholele abanye ke kuzokumele lenzeni?
Ikoki mangalisabi nawulawela abazali bami abanye bakhathana lami kwabanye komunye uchief ungapensenga esiyabhuwa. So ngingasengisiyabanceda kumbe sengisiyadinga inkomo yokuthi ngizame ukuzinceda ngilime. So kuti asengebota asihamba lo mumbo wangu asengiswele kuti sokuyikuyini mazangu anezikade zisinceda ngazo amayusa kumba amarandi engati sisebenza ngawo vele lawo sokuthi asevaliwe kuti sisebenze njani asakwazi ogogo kade bephima lama-NGOs kathesi
sa
sibehamba zebehambe kumabhenki ebhenki ngapha ebhenki akola mabhenki okuthiwa sihambe ma-interbhenki wangukhona lapo. Asilabo tinanapa manje ogogo benze njani ngemali zangu asesiswele konke kuvele sokunzima ndoda.
Hayi siyakuzwa kakhulu. So konapho ke singathi intengo ngokuthi ime njani esitolo sizokuthiwa kuzima sibili.
Konokho kukhulu nabanye amathukela sabo-34 amakhukela kubo-50-60 khonapho kunzima vele thina njengapha vele imali besingaselani ndaba besisebenza ngomumbu esikhathi esiningi.
Hayi siyakuzwa kakhulu sibongile kakhulu khona ngapho ke ebhinga. Wathi nalo kusasa ba.
Hayi ulungile.
Yeah, so Blessing the caller is saying that you know they used to use the rand, the dollar and other currencies. But he says they're no longer using it And now grandmothers and granddaddies, they've got a problem. He says they used to get money from NGOs. And so they're supposed to get this US dollar and go to the banks. He says there are no banks around in certain areas in Pinga. So where should they go to change their kind of money? So he says that's a big point. I guess we've got a caller or two.
Baba Ndlovu.
Ndlovu, connect to money. Baba Ndlovu, caller, connect to one, Baba.
Maybe
before we go to Undiweni, So siyabona ukuthi kule bantu abasilandelayo lapha ku Facebook, uMazinyane Juma uthi lami ngona Dube, uzimo khona lapha ke. Ukhol ruler uthi uMponda, how can you generate foreign currency when there's so much corruption in Zimbabwe? Says that's impossible. Then uChuma uyaphinda futhi uthi umumbu uvalelweni kanti indaba singazosikusenelise ukuthwala umumbu wethu. So ke sibuyele kubaba Ndiweni. Baba Ndiweni, anti uzwele ngale bhinga kuthiwa ke nxa abantu behola imali, so abantu bayahola from ama NGOs kodwa phela kuthiwa kula mabhenki, so inkinga yangikhona ukuthi amabhenki akatshana izalukazi lamaxhegu, so kumele bedondolozele besiye amabhenki besiya kwenza khona kuthiwa i-interchange, utshintsha imali ku-intermarket khonapho. So ke wena ungathini ngakhonokho ke osokungani kubhekane la bantu?
Dube kunzima labalaleli. Kumbe mina ngithi ngicabanga inxa i-alternative engayenziwa ukuthi u-address that problem ukuthi abantu bebe emabhenki. Umuntu ebehlala ekhaya kithi emakhaya kumele agada ayegopoint ayetshintsha leyo mali. I think in the interim, maybe we can use our mobile in the exchange platforms. As we just call, because it's called, we have to use in the way to design the coming from a pandemic. So now, I'm going to do the problem. They would like to use my landline, the Konogo, which will get the good point and I'll be in the way. So we have to access those facilities in our schools, Makaya. Otherwise, so kunzima kakhulu iyinyabunyalo lesipika esikhume ngokuthi khonana i-currency leyo ukuze isebenze sibili nxa si-serious njengelizwe kumele ibe backed by ama-exports because angeke i-survive nxa kungala-balance of payments. I agree that we need to make sure that even not relying on itobacco because I think it's part of the economy, but may not be able to spend and enough foreign currency for the country. So I think that we should not forget the aspect of which we invest in the industry. Our industry is obsolete. It's in the corner. It's in the industry. The export and the solid foreign currency is in general. I saw the appeal, Nyacho. I saw the appeal. Now I would have by
exports. Yes, yeah, well, Obama Konavo. So he says there's need for exports, you know, in order to, you know, make sure that maybe the Zim dollar can float in a good way. But he's very skeptical about what is happening in rural Pinga and other places where there are no banks. He says maybe somebody can come out with an app, maybe a mobile exchange app or something like that, or some platform where people can just go to a growth point or maybe in a village and then start exchanging their money. So he says it's a tough situation.
I think we have another caller.
Yes, Slovan, what is this? What is Slovan? Yeah, it's going to Slovan Void. Hello, caller, how are you?
Hello,
Slovan. Yeah, Peter Void, Kunjan.
Derek.
Yeah, Derek, I baba wena ngokubona kwakho khonoko kwenzakala kule Zimbabwe khona manje. So ke nxa usukhangele sibili wena intengo yempahla inganiqonga okumalisayo. So ke kumele kwenziweni ukuze ukuthi abantu bagcine besenelisa ukuthenga impahla jene.
Ngaphandle kokukhisa amabhondo nalawa kuphela kulokunye bangakwenza. Ngoba kasebenzi phela amabhondi la.
to wena mbona zani kungana kukitwe kufa kweni manje
bona yena de mara ba kuche yi mara ni receiving zikona
yena hulumende uti mali leyo yakati zipambanisa into zine
ayi epambanisa yona de yako de ngasebenzi epambanisa yona le
so singathi wena wena katesi unxa uthola imali useZimbabwe kanjo baba Derek nxa ungathola imali US dollar uya ngapi la
kathi sasakwazi sizobuya ngazo kodwa iyadivesi isebenza ngoyiki isebenza nje
kumbe uyagcina usiya kosiphatheleni kumbe ebhenki kumbe ngapha sikwazi bhenki
one bhenki bazivuyo zithi sibophisa
ngokuthi uyathi ungene ebhenki khonapho uhlubojwe hayi siyezwa kakhulu so wena ubona zani kuyawa phambili kumele kwenziweni una ngombono wakho mnumzana
hayi bona mele balungisise kathi amaminista anafona ahola mali
hayi singazi khonapho sizabuza no sibongile kakhulu Derek wadila kusasa wakho yeah, so he says the problem with Zimbabwe is that it's not a question of you know phasing out the multiple currency system. Just bring it back.
Yeah,
that's what works. You know, he says the bond, throw it away. That's it.
let's go to. Yeah. I think we have another caller. I'm coming surprise, Magadi.
Sibo Magadi, mwa blessing.
Aiwa, tiripoti peo fungwa zeni.
Naida kutaura wana ababa anunzwa mponda wa. Saida kutaura mamira kata urumende yedu kuti urumende yedu chayo iripo akishavi mba nayo. Nyaeri kuitika ndiye kuti mnuona kuti tiriku ti susu tiriku nzitapiru wa maharima simu dola anditi. Ariku nzapinda. Iko zino chinotipa garanti yekuti mari yoyo yaka simba uyezo ya inotisita kure. Chii. Chunga chunu zakare ndeche kuti tuta kuziva wakuti ko chino garanti yedu iri papi. Pa mari zekunzi tika tumira mari zedu kusakuba kusa South Africa kuno kwa tiri. Kisi tumira ku Zimbabwe. Chino juwana mari zedu arima US. Mutemu yawe iri kungo chinja. Any minute nongurika ni achinja. Chote ba garanti yekuti asichinje chingava chi nokuti zuro uno bondi chairo chairo rakanga rim system chinzi 1:1 asi rakaguma ronza ari tongonzi ari 1:1 from nowhere saka iko zvine zvi chati pa garanti chingamba vachi
vamponda pindura itinzi
apa chirikuita ndechekuti ma current reforms ka e process is not an event ndopanda mutora paya kuti nyaya kuzoti tishike patiri nhasi yakatangira kuma bond coins tika explain kuti zvakafamba sei tikazosvika patiri asi chinoti muwe guaranteed for now ndechekuti izvozvo vanhu vatotumirwa mari kubva kunze varitotora ari ma US dollars upopiwa iri currency yavatumira iri ukatotumira izvozvo ma US dollars uri ku South Africa ari maranzi munhu wavatumira atopiwa mari iyoyo saka guarantee iyoyo iripo ndozvinotoitika hapana munhu atatumira mari kunze achibva kunze akanzi munhu akupiwa bond note iye atumirwa marandi aiwa asi kuitika izvozvo asi chechitatu blessing chandoda kuti vateereri vanyanye kubatisisa ka ndechekuti nyaya yemacurrency reforms iyi chinhu cheche chisingaitwe as an event yekuti chinongoitwa nhasi zobva zvanaka aiwa zvinhu zvinotora nguva zvichiitika muchiadjasta muchiadjasta kusvika masvika chi pamofanira kusvika Zimbabwe yagara ine yatinoti deficit yekuti kare kake tagara chinguwana inonzi balance of payment support from IMF World Bank and na Britain and America vachiti batira because Zimbabwe has never end enough currency inoenderana nechi nema import needs edu ndosaka tichida strategy inonzi import substitution vataka kuimporta zvanyanyisa blessing ukatarisa mota dzaapa road pe Zimbabwe dzakusvika close to 2 million and mota dzo dzinoda petrol inoimportwa handiti mota idzo dzacho dzakatoimportwa futi neforeign currency saka pane maadjustments anofanira kuitika kuti nyika yedu idzoke pabalanced position zviri kuitika izvi hazvizoti zvingangoblamwa on one person kana on zvinhu zvaitika over many years and tinoma imports atatiita ari unnecessary blessing ukatarisa ndanchiona izvozvo kuti Zimbabwe yaimporta mavegetables ari worth 8 million US dollars mavegetables for that matter you know thing and we've got all this land saka ma policy issues atiri kuita anofanira kunge ari aine ni atinoti goal congruence yekuti targeta same specific goal atingati ma policy in piecemeal yekuti taita ichi ukutasirira saka this policy should be in one line such that ku agriculture tiri kupusha towards production of things that we can export where we've got markets we need to build back our cattle head yemombe dziya dzataimbo exporter to EU tichi earn foreign currency maru ataimbo exporter to EU tichi earn foreign currency there are those things that we need to do and these things unfortunately are hitting over a few weeks or months zvinoda makore zvichiitika saka mazimbabwe zvinoti kuti ngati tarise the longer picture of it that's why government is coming up with these measures and vamwe vachikumbira kuti chibage achabvumidzwa kutengeswa imwe zvamama kutaura apo mukatasa instrument iyoyoyo zvairi it's very clear zvairi kutaura iri kutaura kuti no person or entity shall buy or acquire maize from any producer otherwise not through the GMB. And there's no person, if you're not a farmer and you're not a producer, you're not allowed to sell maize to GMB. Zvirikuitika pano ndezvekuti chibage chiri subsidized in Zimbabwe. Zvekuti GMB inokwanisa kunge ichitenga chibage from a producer at 900, handiti. Iyo yochitengesera kuna Miller at 700. Saka ipapo parikuva kuitwa zvekuti Miller kana kuti umwe munhu anoenda anotora chibage icho chaatenga ku GMB. It is 700. Odzokesa chibage icho ku GMB. It's 900. It's just a measure to protect the masses because chibage chinofanira kunge chichi affordable to everyone. So this is a subsidized product. Once the product is subsidized, there are controls that you need to have. You know, how are you going to have chibage icho unotengesa ku GMB when you are not a farmer? Unenge wachiwana kuti. This instrument is clear, but it's now being scandalized from how I'm hearing to Facebook and other social media. So in as a radio, it would be good the way you are going about to inform the people what is the measure actually saying. And if about government, you know, if you have a campaign, a media campaign, to advertise, such that it's not taken by those who paid for fake news, as if one or another is going to battle chibage again, things like that. I feel it's repeating. You know, when you have chibage again, I think it's going to be a chirima. You can also not remember chibage, don't sell chibage with GMB. Don't try it.
Slobani inetoke lapha blessing ngani yahlupa kule zinsuku kodwa hayi ngiyabona ke ulungile Ndlovu uti linjani balaleli ngilalele ngise Rutherford eJohannesburg hayi long Austin uncube uti se Rutherford kuzobuya ulungile ke uti hayi sisonke ngise Monze eZambia umtuduzi Ndlovu uti ngicela imfoni lakho lamanje siza kuzama mfowethu noma kanjani kuzobuya ke uBhayana la uti ngiyacela mfowethu utilemfonele so kumbe siqhubeke siye phambili
but Mr. Mponda, is there a plan B for Minister Mthuli Ncube here because from what the people are saying failure is an option what
there's an option obviously because he's also negotiating with the Paris Donor Conference and the IMF and the World Bank and they've got the staff monitoring program already in progress so some of these reforms already have got the blessing of the big financial players like the World Bank, IMF, because we have IMF staff in Zimbabwe already. They are also advising the minister on what he's doing. So it's not really like the minister is doing as he pleases or as he wishes. No, the minister is consulting widely with other experts and other bodies who've got money and who've got capacity. It's people like the African Development Bank. So the minister has been doing these things after consulting. And after considering the impact that it can have on the people, that's why you have all these plans that you've got the Supco buses now, where could the bus going for 50 cents or a dollar for distances, which is an intervention to cushion the people from the effect of rising prices. Because this price adjustment, it's not that you're having this anomaly whereby it has moved drastically above. Ideally, when you're a developing country like Zimbabwe, you need a currency, what we call a soft currency, a currency that is depreciating, so that it gives your people an incentive to export. Because once you export, if you earn $1, in your own currency, it will be more. That will allow you to exporting more to earn more in your own currency. Even if you are, say, remitting money from the diaspora, you earn $100. To someone who's in Zimbabwe, it shouldn't be equivalent to $100. It should be something more in your local currency.
Okay, Mr. Mponda,
you achieve this by having a weaker currency. So that's why the minister is moving away from a hard currency, that's the US dollar. The US dollar is a reserve currency.
Thank you, Mr. Mponda.
So you cannot use that currency. It's too strong for this economy.
Okay, Mr. Mponda, we just want to quickly bring in our third guest, that is the ZCTU Secretary General, Mr. Japhet Moyo. Mr. Moyo, you heard what Mr. Mponda said there, that the government is consulting widely the IMF and other international lenders. But the question is, are they consulting Zimbabweans? Did they consult you before this statutory instrument, 142? Mr. Moyo?
Yes, yes, I'm listening. They might be consulting the IMF, the World Bank, and other players. But I think locally there are some challenges. When we met on Wednesday, on the 26th, organized labor was very clear that they were not aware, they were taken by surprise. Some applies with business, kind of the business. So even businesses in Zimbabwe were taken unaware, they were not consulted about this decision. Remember that Zimbabweans are very skeptical about the IMF and the World Bank. They in the 90s, and it destroyed jobs, closed companies. So it is very difficult to convince people that anything coming from the IMF at this stage will be able to salvage the situation. Zimbabweans believe that they need to be consulted on how they can be able to buy in to what government needs to implement. Unfortunately, government is not forthcoming.
Thank you. It is former Zambian President Kenneth Kaunda who said that the IMF doesn't care whether you are suffering from malaria, a headache, or a broken leg. They still give you quinine.
Yeah. So now, I think yes, let's call a lapage, Mkwebo. Mkwebo, unja nkwane? Uyangizwa Mkwebo?
Yangizwa kahle kahle.
Yeah, unobona njani ukwenzakala Mkwebo?
Yeah, indaba le ingane yasinda. Iyasinda sibili ngendlela izosay that i-currency reform le ekhulunywa ngobaba lo wabadinga babo Mpunda. Ifana nogatsha lesihlahla. Ugatsha lesihlahla nxa isihlahla esikhulu sakhona sivele singaphilanga kahle, ugatsha akula ngayindlela esingaphila ngayo. Othi ngezinye izindlela singabe silokhu sicomba ukuthi isalukazi ngethu singenza kahle sithole izalo kodwa isikhathi sesivele sisedlule. Engikubona kuqakathekile ukuthi asibuyelele emuva silungisise isimo sahulumende lo esikhokhelayo. Uhulumende esikhokhelayo usetshengise ukungathembakali okwesikhathi eside kakhulu. Uthi nxa singakhangela sibuyela emva kancane. Lisakhumbula kwakule company ethiwa ngumana Africa?
Yes, siyayikhumbula sibe yayilale team yebhola.
Imana Africa ukuthola kwayo yathola ngenxa yokuthi yafaka imali yayo eningi in-hard currency kumabhenki eZimbabwe. Bathi befuna ukuyisebenzisa bafica ukuthi yayisidliwe nguhulumende. Osokusenza ukuthi kungabi lo muntu olengqondo ekupheleleyo ovumayo ukuthi afake imali yakhe kuleli lizwe. Ngokuthi uhulumende kathembakali, engathembakali enjalo kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima kakhulu.
Ye, lokhu sakhona mnumzane. So I think Mkwebo's phone is a problem. But what you are saying is that people must still remember what happened to funds that were used by the government. Still remember those funds that the government
is actually being sued, not only by Mwana Africa. You remember Rio Zim?
Yes.
Of course, was also suing the government.
So he says, you know, at the end of the day, people must remember that. Because there are some companies who are still, you know, in distress because of that. And so he says, what type of a company can go today and invest in Zimbabwe and generate the much needed exports that are being, you know, spoken about by Mponda? So he says, no, The problem is the government is not trusted, is not trustworthy at all.
Mm-hmm.
So how then do you push investment? How do you push exports and all those kind of things? He says it's impossible.
We have Mkoma Caleb Stole. Mkoma Caleb Stole, Magadi. Aisu tingotamba tipeo mfungwa dzenyu mukoma Caleb.
Zvirikutaura namukoma Mponda ndinozvinzwisisa. Vari kutaura bhati hapane rimwe wei kuti government ingagadzirise zvinhu izvi vanhu vachikwanisa kutenga chingwa vakaguta tisingadhuri. Kuti tikatarisa zviri kuitika kaizvino mapraizes kana uchitenga $2.21 pamunhu asiri kushanda ari kutengesa madomasi hazvitomboite because chirungu kachavari kutaura ichi sateji yegavenment tiri kukumbira kuti igadzirise zvinhu izvi ka ruzhinjiri wezimbabwe rakaguta then tikwanise kunzwisisa ari kuenda nekwavaroda kutiisa because ezvino gavenmendi zvari kuita nevanhu vachona vari kuita mapraizes kuti ngari haya hatizoziva kuti vari pamwe chete kana kuti taneta ngavaite zvimwe zvinhu zvinoita kuti zimbabwe tatambudzike nenzara nekunge vachiitenderedza tenderedza because kana vachiti kuti vaende kumabanks watiwati chachirungu ichi ngatirege zvemabanks izvi tiite zvokuitira kuti isusu tigute then ivo kana vachienda mumabanks vainde ivo vatigadzirire isusu tiwane zvakawanda zvokuitira kuti vabereki vedu isusu vakwanise kuwana chafu pamari dzatinenge tichitumira isusu ichibva kumaricho.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaStole nekupinda muchirongwa chedu. Mr. Caleb Stole there is saying our listener is that he understands everything that Mr. Mponda is saying, but he's saying his main concern is that people don't even have the basics. They cannot even afford bread. You know, so he says it's good to talk about those economic policies in English. But when people have something to eat, he says people will not understand if they cannot afford just the basics to survive on a day-to-day.
Before we get his reaction, let's go to Mr. Ndlovu. Ubaba Ndlovu, sekuweni. Hey, Baba Ndlovu, unjani lapho khona? Ndlovin, unjani?
Asizwa.
Yeah, uyasizwa Ndlovu.
Kodwa uyalizwa kakhulu.
Yeah, akutsho wena ukuthi ubona njani okwenzakala eSibaku.
Mina ngisebenzi kahle kahle into lengiphatha kabuhlungu ngoba manje ngiya driver ngisendleleni. Ngifunile ekhaya. Kolo laphana githi kubatopo nginesitolo and isitolo leso izinto ebengizithiya ngase South Africa ngale khaya bekwazi ukuthi bathenge amarandi. So manje ngithe ngibona bahle bavale vele ngoba akusasizi ukuthi bathenge ngale amadola ngizositoka kuphi mina uma bethenga ngale amadola lawaya.
Kade uthengisani-ke Ndlovu?
Ngithengisa ngegrosali into nje eziphathele nokudla ezifish oil ilokhu veni iflawa lamarayisi.
Manje suvalisile ukuthi hayi akusasebenzi
kufuna bavale ngifike mina ngoba kusize ukuthi bathenge amadola khona ngizositoka kanguphi dube ngoba into lezele izitoka ngapha e-South Africa lelo dola lakhona ngeke ngikwazi ukuthi ngithenge ngalo ngapha e-South Africa
ngiyisodwa
mese nginayo dube yabona.
Po manje ungavala kubeka baba kubeka Ndlovu ngulalele Ndlovu
ngithi ngiyavala dube ngoba kuyafana into ade ngiyenza bengilokuthi samhlambe amadoda angapha egoli bakuukuthi kukhona bakufuna ngale esitolo sami ngithi babathuma abadala bayokuthatha khona bese bengibhadala mina ngapha ngikwazi ukuthi ngisitokhe izinto zami zibuyele zihambe ziye khona bebethenga nangalo lelo dola lelo ekhaya kodwa isikhathi esiningi bengiphrishiya ini ukuthi akuthenga amarandi ngoba ngisitokha ngapha so manje mari bethenga lani amadola ngizositokha ngakhi mina so ngikho ngithenga ngibona bavale kuyenzela ukuthi ngasakwazi ukuthi ngijani ngizositoka kanjani nedola labo leli engakwazi ngizothenga kuphi ngani.
Hayi, siyabonga kakhulu Ndlovu, ungadinwa kusasa baba.
Hayi, ngiyabonga Dube, ngiyabonga.
Yes, siyabonga. So Mr. Ndlovu is a businessman in Matopo. He says he has ordered his employees to shut down the store because it has been placing orders in South Africa in rands and so now selling those items in Zimbabwe dollars won't make sense. He says the times what he used to do was he would stock his shop in Matopo and then ask people in South Africa to pay him in rands and then he would buy and and sell, you know, that kind of a thing. So since he was making good business, but now with the Zimbabwe dollars, he can't do anything. So some people have lost their jobs. He's now shut down. He doesn't know what to do next. So he says this is really critical at this stage in Zimbabwe. So is we are going to Baba Moyo, we are zorapa sibili ubaba undlovu bekhuluma sithi sevale lesitolo khona ngale matopo pho izisebenzi vele ziphila njani.
Kuba lobunzima lapha ke sike saboda eHarare namhlanje ekuseni. Sabona ukuthi ama-business amanengi bayesaba ukuthi ingxenye bangathathelwa ama-license. Abavalanga ke abakwenzileyo ke bakhweze intengo yokuthi lawo nxa uthi uyayikhangela kumbe ufuna uthengane imali yankhona ayifanisi. Sibone ngani nayindlela yokuthi nje abantu asozibambe istopi yawo liyabe ihlala lokhu ikhangele ngokuthi imali yankhona ayikwaniseki. So kulobunzima ke ebantwini ngokuthi impahla zikhona ke imali yankhona ke esifunakala ke sibona abamabhizinisi ke abanqatshelwa ke kuphela ukuthi bekhweze
ifoni yakho kangazani sitshelela so sizabuya kuwe baba Moyo sicela uchede ukuze sibuye kuwe back khona ngapho. So what Moyo was saying is that you know, they were just going around in Harare checking the prices and so forth. And then the business, just as usual, says businesses are open. But what they've done is they've increased prices of all commodities. So they don't want to shut down. Because they are fearing that if they shut down, they'll lose their licenses. So instead, they're increasing prices so that their presence is seen by government. So he says the situation is really bad for workers. I guess we call
it. Tinabama Vinze, Makadi. Vama Vinza.
Tofara, Tinofara, and the other Paraguay is on Chirunga. Mulla, now we are in the Pabut. One way is Anuayaka. You don't get a car in the Katina. One no got a bar, what the man who are no gun in the pitch course of the Nipa. Achaka got all right, but there is a pretty pitch Esco. You look South Africa. South Africa is good about Esco, but we are got drinking, but there is Esco.
As Torengua, Eva Mavinze. Vama Vinza, as Torengua, Pabwe Yaka Badara, Sutorangua.
Ayo hapana 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 dimare taiga bonisi bapa Zimbabwe padiza pa kutaya badaro kunyepo munono kuti nika itongwine kunyepa asi bamuza kutonge nyika nyau dzirunde tanhe dzano PF ari kudrege zvinhu kudoti asvike kuma election 2023 kaka dzise ma reforms ari kudiwa kuti tende kuma election zvakadeka hamuna ndagwane problem kuti dai ndai gone totora no ane ma wrong advisors. Kuti zvo zvichinja hazvidi kana MDC kana chini amunangagwa ana maadvisor ari right ikaedwi kana kumasanction aibviswa ino ari kuramba kuimplimenta zvo zvaakazvibvisai anhu oramba achitambudzika hatisi kufara pakugara kwetiri kuite kunze kuno ichitambura kudai ichitupa munyika dzisi dzedu handine nhamo yekuti tatiri kusenza kuti tibatsire nyika yedu handiti ndozvo zvakashata ndikumbira amuponda ataure chokwadi every day tinoseenze kuportugal tinota chrome inobve kuzimbabwe platinum inobva hazvijeki kuti mari yacheri kuendeti saagara kutaura kuti hazi platinum nezvese ziri kutengesa tiri kudai mari yacheri kuendeti zvo hazvina kujeka handiti edu ine zviwanikwa zvakanaka ari kupedza vanhu vashomashoma tikasheima zimba sedu vezemazimbabwen ngaangwarire mangwana chichauya chekusudhani achazotambura nemhuri dzavo dzichatambura anhu kutsamwa kwaari kuita uku kuchasimudze hondo dzozotiwo achazotamburawo zvinonakidza achine pfuti dzaakabata achiri pamatomo asi achazonge akutizawo zvetiri kuita kutize kunyika kwedu ngenhambo ndo mazwa angu ngaataure chokwadi anhu ezatupefu ngaadzidze kutaure chokwadi chete kuti tatambudzika tisanyepa ngoti tikanyepa hatiaki nyika.
tinotenda zvikuru vamavhinza asi hatikurudzire hedu kuti titi pangazoita hodo tinenge chida kuti vanhu vataurirane ndo chirongwa chatinenge tichiita kuti sevana vemunhu mumwe chete zvinenge zvichida kuti vanhu vataurirane pasina bata murefu bata mupfupi todzoka kwamuri vamuponda ndofunga manzwa zvataurwa navamavhinza vari kutaura kuti mataura kuti Zimbabwe inezviwanikwa zvakati wandei asi hazvisi kubatsira vanhu rimwe dambudziko nderekuti vamwe vanoti tikaenda kumarangi uko kunenge kune nyaya dzehori vamwe uchizotiwo tikatarisa mitemo yacho yezvicherwa iyi inenge yakanyorwa nguva yerodhisha mari yakawanda inoenda kumakambani kwete kuhurumende
ipapo blessing ndazva zvangu matauriro aita muteereri wapedzera kutaura uyo ari kuratidza kushushikana nekurwadziwa iko kuri kuitika muzimbabwe isu tese hatisi kufari nezviri kuitika kuti mapuraizi ari kukwira everyday hapana ari kufara nazvo kunze kwemunhu ari kuisa mari yacho muhomwe make zviri kurwadza muzimbabweni wese anoda nyika yake kuti mapuraizi indava aramba kuvaramba achikwira kudai zvinhu zvaita nezuro zvakwira zvakwira sei chichi hatizvikwire mainputs acho achinjere ndo patiri kutaura kuti pari kuita information gap chete yekungoti industry maybe nelabor vanofanira kunge vachidzoka futi patable I know kuti a week ago vanga vaina president vachiita yatinoti tripartite talks and I hope that forum icharamba ichiitika yekuti vatungamiri vevashandi nevashandirwi nehurumende vanogara pasi vachionesana kuti zvakadai zvakadai nyaya yecurrency iyi inyaya sensitive yekuti kazhinji haipiwe one warning yekuti mangwana tichabva tadai nokuti vanhu vanoti yatiroti speculation ndosaka zvanga zvichingotaurwa kuti ichauya mari itsva ichauya mari itsva but date racho haribude reichozivikana nevamwe vashoma chete ekutii even vari muzanup f acho havatozvizivi date racho iroro rinozongosetiwa kureserve bank nekuministry of finance ndo vanozosarudza zuva rekuti mari yauya izvo zvinoitirwa kuprotecta integrity yenyika necurrency yacho saka zvatichida kukurudzira pamamiriro aita zvinhu ndeyekuti vanhu ngavaregere kubva vanyanyoita hasha dziyedzie dziri personal dzavachiratidzwa nemuteereri abva kutaurauyo nekuti maitikiro ari kuita zvinhu nyika yao iri kugadzirika asi hazvi kugadzirika ethe rate of which pese tinoda takatida kuti dai zvabva zvanaka nhasi asi hazvigoneki maexports tinawo asi chimwe chatataura ndechekuti tiri kuexporta pasina inonzi value addition yandingapaa example yekuti motikari dzatiotenga kubva kujapan pamwe dziri kugadzirwa nesimbi yabva muzimbabwe asi iri simbi inobuda maybe $1,000 yakudzoka yamota yakunzi $20,000 ndo panimwe patiri kurasika kuti ngatiite beneficiation value addition kuti maexports edu akwirire instead okuexporta iri fodya ngatiexpose ari macigarettes aproceswa zvinova izvo zvinokwana nyika yawane mari yakati o tisaexporta raw diamond
allright tinotenda vamuponda regai titore muteereri wekupedzisira
ye baba mpofu posela kucina ngonapo mumwe wependinja mubva ngosi baba mpofu ye posela kuva baba mpofu ukone kucinga
ye nkona vamo
ye ngamafishani sivili sikhathi sesiphelile unibona njani okwenzakale zimbabwe
anako okwenzakale zimbabwe kubuhlungu kakhulu
ye iredio iyo ikati zokupambanisa siza kungenisa kuhlelo oluluzayo isikhathi du mfanekhaya so kedwa next week sizabe silawe ngemonday so ukhumbule usithumezele inombolo yakho kwenzela ukuthi sixoxe lawe sibongile empofu wabo ye blessing time is up ma
Unfortunately, time is not our best ally, and we have to end it here. We want to take this opportunity to thank our guests this evening, Mr. Mike Ondiweni, informal traders leader, Mr. Gilbert Mponda, a businessman, and also the ZCTU Secretary General, Mr. Jafet Moyo. Thanks to our viewers, our listeners, and of course our team behind the scenes, our engineers and producer. Signing off and saying have a blessed weekend. This is yours truly, Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube saying have a lovely weekend. Bye-bye.